Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu ch19 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vakafa mutsaona yebhazi reKing Lion hwosvika pavanhu 45. Mapato ezvematongerwo enyika anoungana muBulawayo pamusangano wekukurudzira vanhukadzi kuti vavhotarane musarudzo dzegore rinouya. MDCT inomisa basa makanzura ayo maviri emunoton ayo ari kupomerwa mhosva yekuzvidza bato. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mitumbi inosvika 20 nemupfumbamwe yevanhu vakafa patsaona yakaitika kuNyamakate nechitatu yazivikanwa nehama dzavo apo uwandu hwevakafa huri kuramba huchikwira. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Uwandu hwevanhu vakafa mutsaona yebhazi reKing Lion iro rakabheuka kuNyamakate apo raibva kuHarare richienda kuRusaka, Zambia hwakwira kusvika pa45. Hama dzevafi dziri kutarisa vafi paimba inochengeterwa vafi pachipatara cheChinoyi kuti dzione hama dzavo chaidzo sezvo vakawanda vakakuvara zvakaipisisa kumeso. Vakafanobata chigaro chemukuru wechipatara cheChinoyi, Matron Mavis Dure, vanoti pari zvino mitumbi inosvika 20 nemapfumbamwe vazivikanwa nehama dzavo. Amai Dure vanoti mitumbi yazivikanwa yatotanga kutorwa nerubatsiro rwehurumende.
Mitumbi yaidentifaiwa nehama dzavo 20 yemitumbi. Vanhu vachiri kuuya kuti vazoona kuti hama dzavo here vagwaidentifaya. Endi vazhinji vachona vakaidentifaya vatotanga kutotanga kukorekta mitumbi neassistance yehurumende.
Nekune rumwe rutivi, dzimwe hama dzevafi dzinoti dziri kushaya mari yavaiziva kuti vafi vainge vanayo sezvo vaienda kunohodha. Muzvari Melody Chavaridza vanoti hama yavo yainge iine mari inosvika $200, asi mari iyi yashayikwa.
Mari yese haina kukana kumbowanika yese, nepaperback yanga ine zvemafoni.
Asi Superintendent Mupande vakataurira vanhu vaibvunza midziyo yehama dzavo nezuro kuti zvinhu zvose zvine mapurisa.
Mavhanebhuzika ane nyaya yekuti hatiterura kuti mupurisa anogona kuba nesi anogona kuba. Saka isu tine purisa yatoshandisa samapurisa kuti pangoitika accident tigona kutaura mapurisa kuti iwe newe ndimi maresponsible nekuita se nekuona zvinhu izvi zvezviri papapo. Hakuna munhu anotora chimwe chinhu chisina kusainirwa. Saka
zvichangadaro, vanhu vataura neStudio 7 nezvetsaona iyi vanoti mabhazi eKing Lion anofanirwa kumbomiswa kufamba kusvika ongororwa ose kuti anokodzera kutakura vanhu here. Mumwe wevanhu ava vatichafa gore vanoti mabhazi eKing Lion anoita tsaona huru pagore rega rega, nekudaro anofanirwa kubviswa mumigwagwa.
Tinoona kutorinani vatingotobvisa mabhazi acho murodhi vasauraye vanhu, nokuti rodhi yauri kufamba yakadistance hombe zvenano zvava vananaire zvavo.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mufambi vaNicholas Paspamire vanoti mabhazi eKing Lion anofanirwa kumbomiswa kufamba sezvakaitwa mabhazi ekwaMhunga nekuda kwetsaona dzakawanda mumigwagwa.
Hatichi kutevera mutemo here? Kana munhu akakwanisa kumbomisiwawo aita zvakafanana naizvozvo, naiyeyo ari supposed kumbomisiwawo.
Tsaona dzema bazi nguva dzemanheru dziri kuwandisa munyika. Mwedzi mishoma yapera, rimwe bazi reProliner rakabheuka richibva kuSouth Africa pedyo neguta rechivhu rikauraya vanhu makumi maviri. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri wedare reSenate amai Edna Madzongwe vanoti kunyanga hazvo uwandu hwemadzimai wawanda muparamende pane mukana wekuwedzera nhengo idzi kuti dziwande semawandiro akaita vanhukadzi munyika. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pazuva rechipiri rezviratidzwa zveparamende zveParliament Open Day, amai Madzongwe vati madzimai awanda chose mudare iri kana zvichienzaniswa nepakatanga paramende muna 1924 apo paive nemudzimai mumwe chete mudare iri. Vatiwo uwandu hwemadzimai hwange huri kukura kubva muna 1980 kusvika pari zvino apo pave nenhengo dzechidzimai zvikamu makumi matatu nezvina kubva muzana panhengo dzese dzeparamende. Asi vanoti havasi kufara kuti varume ndivo vachakawanda muparamende.
Saka apa tirikuona nhamba dzedu dziri kuwanda hadzo mbichana. Ndo pari kutishungurudza ipapo kuti isusu ndisu tirikushandira vanhu kuma constituents. Asi hasati nhamba yedu haisati yawanda. Kunhambawo dzehuwandu hwevanhu muZimbabwe, isusu chikamu chedu kubva muzana tiri makumi mashanu anembiri. Saka takawanda.
Mutevedzeri wemutauri wedare reparamende reNational Assembly amai Mebo Chinomona vatiwo zvakakosha kuti vanhu vavhotere madzimai kuvamirira muparamende nekuti ndivo vanonzwisisa matambudziko avo ose.
Tinoda kuencourage vanovhota kuti ngavazive kuti mudzimai ndiye anenge akakumiriririrai kutaura zvinetso zvenyu, nekuti panoshayika chipatara zvinonetsa mudzimai. Amai vemurume vanoendeswa nemudzimai kuchipatara. Saka zvinonetsa ikoko, zvinonetsa mudzimai. Saka ngatitume mudzimai uyu kuti aende kuparamende anotaura zvinetso zvedu, anenge ataura zvinetso zvenyika yose.
Mukuru wechikoro chepamusoro cheWomen's University in Africa amai Hope Sadza vanoti zvinogona kuti madzimai akawanda avhoterwe kupinda muparamende, vachiti madzimai akawanda pari zvino achiri kutya kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika.
Ndinofunga zvinonetsa madzimai vanofira kuti pamwe hatingatauri zvinonzwikwa kuparamende, nekuti variko vane njere dzakangofanana nevarume, bati kuti vauye uku vanoziva fight yekutipinda muparamende inonetsa. Ndofunga ndopanotanga nyaya yacho iyo. But kana vapinda imomo handizoti vanonyararirei, nenzira kuti pfungwa dzine mudzimai dzakangofanana nemurume. Ende ndambozvitaura mu 52% madzimai ko umwe ndiye asingapinde imomo. And ndofunga zvichapera in another 5-6 years tichasvika paedge yekuti munhu wese womukadzi anozvigona, munhu wese murume anozvigona.
Amai Madzongwe vanoti budiriro huru yemadzimai yakauya muna 2013 apo pakaumbwa bumbiro remutemo rinopa madzimai zvigaro makumi matanhatu zvisingakwikwidzwe mudare reNational Assembly. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Bato reMDCT kana kuti rinotungamirwa navamogen tsvangirai nezuro rakadzora nhengo dzaro mbiri dzanga dziri makanzura eguta reNorton vaiga upenyu takawira veward 11 pamwe navasolomon nerutanga veward 1 richivapomera mhosva yekushanda nenhengo dzezanu PF mukuedza kubvisa pachigaro meya veguta iri vanove nhengo yeMDCT. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti makanzura maviri aya akatyora mutemo webato kuburikidza nekushanda nenhengo dzezano PF mukushungurudza meya ava vanove munhukadzi. Asi vatakawira varamba mashoko avari kupomerwa aya vachitizve havana kumbobvira vamiswa pamberi pedare nebato ravo kana kupiwa mukana wekuti divi ravo rinzwikwe. Vatakawira vaudza Studio 7 kuti vanoona sekunge danho rakatorwa nebato ravo iri riine chekuita nezvematongerwo enyika, vachiti pane vari mubato vari kuda kuti vange vasiri mudariro musarudzo dza 2018. MDCT yanga ine makanzura mapfumbamwe, ZANU PF ine makanzura mana, zvoreva kuti MDC yasara nemakanzura manomwe. Ngatinzwe hurukuro yataita navamwonzora pamusoro penyaya iyi.
Hongu, takamisa makanzura maviri, kanzura Nerutanga na kanzura Takawira Basa. Rekumirira vagari vemunotoni vakamirira bato reMDC. Ndiro chakaita kuti tidaro ndechekuti pane disciplinary issue yakaitika yokusuna kansela aya akawirirana nemakansela ezano kuzama kuda kudzinga mayor weNorton. Mayor sekuziva kwamunoita ndi mayor weMDC. Saka isusu temo yedu webato ndeyekuti kana muchida kudzinga angava mayor angava chairman wekanzo, votanga mapiwa mvumo nebato. Zvinotoenda ku National Executive, ku Standing Committee ne ku National Executive. Tisati tadzinga mayor. Saka zvanga zvakuitika nemakansellers aya ndezvokuti vakanyora gwaro rekuda kudzinga mayor wedu, vachipomera mhosva dzavanga vasina kupara. Mai mufahore vakatozoendeswa ku CID, vakaendeswa ku Anti Corruption Commission, vakazoonekwa vasina. Saka iso hatibvumire makansellers edu kuti abatane nemakansellers eZANU PF kubvisa mayor weMDC. Hatina kufara na izozo. Na izozo takaita withdraw makansellers iwayo.
Saka zviri kureva here kuti makansellers aya haachashanda basa mukanzuru kana kuti vanoshanda kanzuru asi vasiri venhengo dzenyu?
Havachashanda mukanzuru. Takawaita withdraw sekuwithdraw kwatakaita ma MP mamwe akanga akanganisa ayaya. Zvatinoitira ndokuti tinenge tichida kuti kana munhu apinda neticket reMDC anoita zvinoda bato iroro.
Danho renyu iri rinotambirwa here negurukota rezvekutongwa kwematunhu?
Kasukuwere haana choice panyaya yedu constitution. Kana bato rati ningi hatichamuda sakanzela kana saMP, hapana zvinokwanisa kuitwa negurukota nehurumende ipapapo. Saka anotomwa withdraw. Takamunyorera tsamba kasukuwere kuti ava withdraw, saka anotowa withdraw.
Avanga vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 6065, ne 15460 kHz pa shortwave. Yasvika nguva yekuti timbotaridza zvaitika kune dzimwe nyika. Sarudzo dzakaitwa muBritain neZuro dzakasiya zvinhu zvakaita manyamamire nerongo, sezvo bato rinopikisa reLabour Party rakawana zvigaro zvanga zvisingafungidzirwe. Izvi zvakonzera kuti bato riri kutonga reConservative Party rirasikirwe nezvigaro zvakawanda. Kunonzi kuvhota kwakaitwa nevechidiki ndokwakonzera izvi. Kubuda kwakaitwa neAmerica mumubatanidzwa wenyika wekuchengetedza mamiriro ekunze kwazarura nzira yekuti China itungamire dzimwe nyika mune zvekuchengetedza kunze. Asi China ichatorawo mutoro wekushandisa mari yakawanda, sezvo kubuda kweAmerica mumusangano uyo kuchipa kuti mari inoshandiswa mukuchengetedza kunze izove shoma. Zvitoro zvizhinji muHarare zviri kuramba kuti veruzhinji vashandise makadhi ekubhanga pakutenga magetsi zvichida musvo wemari kana kuti cash. Izvo zvinonzi zvave kupa kuti veruzhinji vashaye magetsi ekushandisa mudzimba dzavo. Mutoro wedu enau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vagari vemuHarare vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nezvimwe zvitoro izvo zvavanoti zviri kuramba kuvatengesera magetsi vashandisa makadhi ekubhanga, zvavanoti zvave kuita kuti vashaye magetsi ekubikisa pamwe neekuonesa mudzimba dzavo. Mumwe mugari wemuWestgate, amai Kundai Mukwena, vanoti vave nemazuva akawanda vachienda kuzvitoro zvakasiyana-siyana zviri munharaunda mavo vachida kutenga magetsi nekadhi ravo rekubhanga asi vachirambirwa. Amai Mukwena vanoti vanotoona zviri nani kuti kambani yemagetsi yezesa idzokere pakare paye pokuti vanhu vanotanga vashandisa magetsi vozobhadhara chikwereti kwete zviri kuitwa mazuva ano zvekuti vanhu vanotanga vabhadhara magetsi kuti vashandise kana kuti prepaid system.
Nemanetsira ari kuita mari mazuva anaya uri kuti ukaenda kumashops uchida unotenga magetsi kana nekadhi wari kukurambira vanenge vachida keshi saka toraramawo sei nekuti apa tinogona kutosvika pakurara nenzara tashayama tisina tarambirwa kutenga magetsi nekadhi saka keshi yacho toiwana kupi tiri kutambudzika nenyaya iyoyo yekuti tiri kurambirwa makadzi vari kuda keshi yachona hatina zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Mumwe mugari wekumeboren amai Geraldine Nyampane Dengu vanoti izvi zviri kunyanya kuvarwadza nekuti havana keshi iri kudiwa nevezvitoro zvakapiwa basa rekutengesera veruzhinji magetsi nekambani inoona nezvemagetsi yezesa. Amai Nyampane Dengu vati vezvitoro vari kuvapa zvikonzero zvakasiyana-siyana pose pavanoda kutenga magetsi nekadhi rekubhanga.
Tinoti tikaenda nebank card zvezviya unongo ine mari yako mukadhi woenda nebank card rako uchida unotenga magetsi keshi yacho haisikuwanikaka vanobva kuzoti magetsi hapana. Iwewe wombvaona kana kuti kumashure kwako kune munhu akabata keshi munhu yaya akabata keshi ombvanzi magetsi akuita ya online iwo mvwa tirega ndichimirawo kumashure kweuyo akuitirwa nekeshi wodzoka nekadhi rako ombvanzi a offline haasi kuita asi vane keshi chete ndovari kutengeserwa magetsi ukazodzoka wane keshi ombvu watengeserwa magetsi isusu keshi yacho toiwana kupi kumabhenga hakuna keshi and chero kada kuti utenge neiko keshi havasi kubvuma ezvinezvi takutongofunga hedu tidzokere pakudhara paipaya pekuti taitanga hedu tashandisa magetsi tozobhadhara kuzesa nekuti zesa yaisambobvunza zvana keshi zvese izvi unongonobhadhara nezvauinazvo nekuti vanenge vachidaka mari yavo yemagetsi.
Mumwe mukuru pane chimwe chitoro chakapiwa basa rekutengesera veruzhinji magetsi chiri kuGreencroft vaPatson Pedzi vaudza Studio 7 kuti dambudziko ravainaro nderekuti havasi kukwanisa kutora mari kubhanga yekuti vahode makopo nemagetsi kana vachinge vatengesera vanhu magetsi nemakadhi. VaPedzi vati bhanga reZimbank kana kuti ZB iro rine michina inoshandiswa nevanhu vanotengesa magetsi aya riri kunonoka kuvapa mari kuti vahode mamwe magetsi kana achinge apera. Nokudaro VaPedzi vanoti sekambani vakaona zvakakodzera kuti vatengesere vanhu magetsi nemusvo wemari kuti vakwanise kurarama mubhizimusi. Zvichakadai nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti chimwe chiri kukonzera kuti mari ishomeke mumabhanga inyaya yekuti vanhu vazhinji munyika vave kuita mabasa emaoko uye vanhu ava havasi kuendesa mari kumabhanga sezvo vachida mari zuva nezuva.
Hazvingi kushayikwa kwemari kuri kukonzerwa nezvinhu zvakawanda zvatambotaura chekutanga kuti ikonomi yedu yamu informal. Imwe nyaya iri kuitika inyaya lack of discipline yekuti mari iri kubuda ichienda kunze kwenyika. Hatinoti pachirungu maillicit financial flows ari kukonzeresawo zvakare nekusagatsikana kwezvinhu muikonomi kuri kukonzeresa matambudziko ekushayikwa kwemari. Nenyaya yekutiwo maexports edu haasi kupefuma zvakanaka, hatina foreign direct investment yakawanda iri kuuya kuZimbabwe. In fact vamwe mabhizimisi vari kutodonha, vamwe vari kutosiya nyika. Saka zvese izvozvo zviri kuita kuti muekonomi mufomal economy mushayikwe mari.
Kuramba kunonzi kuri kuita zvimwe zvitoro kutengesera vanhu magetsi vachishandisa makadhi ekubhanga kunouyawo apo hurumende iri kukurudzira veruzhinji kuti vashandise makadhi pakutenga sezvo nyika yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemari. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi hwenyika dzinoti dambudziko rekushayikwa kwemari richaramba rakapfunya chisero munyika kudzamara hurumende yakwanisa kuvandudza upfumi hwenyika uye mari isisaburitswe munyika zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas chiri pasi.
Mutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union wawanda chabikwa vanoti nyaya yechirwere chehuku cheavian flu kana kuti H5N8 inogona kukanganisa zvakanyanya bhizimusi rekupfuya huku. Chirwere ichi chinonzi chakabata huku dzepakambani yeIvins muHarare zvakapa kuti iuraye huku dzinosvika zviuru zana nemakumi mana. Bazi rezvekurima nevakuru vekambani iyi vanoti chirwere ichi hachina kuzopararira Asi izvi harisi kumisa nyika dzakaita seSouth Africa, Mozambique neBotswana kuti dzirambe kutenga huku nemazai kubva kuZimbabwe. Nyika idzi dziri kutyira kuti chirwere ichi chinogona kupararira uye vamwe vari kukumbira bazi reUnited Nations reFood and Agriculture Organization kuti ripindire mukubatsira Zimbabwe. Asi mukuru wezvekurapwa kwemhuka Dr. Josephat Nyika vaudza Studio 7 kuti hapana chekutya nekuti hurumende yakwanisa kumisa kupararira kwechirwere ichi. Nyaya yekuti huku dzinosanganawo neshiri dzemusango inonzi inopa kuti chirwere ichi chipararire nekukurumidza. Chirwere ichi chinonziwo chinokwanisa kuparadzwa nevanhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vachabikwa avati nyika inogona kurasikirwa nemari nekumbomiswa kwekutengwa kwehuku kunze.
Kurimwa kwehuku kwava kwakura chaizvo varimi vadiki nevakuru, saka tiri kutarisa kuti dambudziko rechirwere ichi richaita kuti nhiyo dziite shoma. Maketi yanga ichitengeswa kunze iye tinonzwa kuti pane nyika dzakati dzakungomira kutenga nyama yehuku kubva muno. Asi tiri kuwana pfungwa dzakanaka, tiri kuwana kuridziro yakakwana inofadza kubva kudhipatimendi redu rinoona nezvemhuka veterinary service vari kuti chirwere ichi vachibata pachanga chiri papo ichaitwa pachimuenzu vaita contain it imini tabatwa achichaenderera mberi neunyanzi vatoziva kuti vanogara vainahwo bezva kuti chichatosvika pakuti chirwere ichi chichazoperera chose zvisingatitorere nguva yakareba.
Asi pane dzidziso yakakwana here iri kuitwawo kuvarimi nguva nenguva kuti vadzivirire kupararira kwezvirwere zvakadai?
Ya, varimi vanodzidziswa chaizvo nokuti vashandi vehurumende vanoona nezvemhuka idzo dzidzi tinavo vakawanda pawadhi yega yega, kuti pane munhu wana aripo. Varimi vanobva vachikurudzirwa kungwarira zvirwere zvipo zvino, kuti varimi vanoziva kuti kupararira zvirwere ka murimi ndiye anorusa zvipo zvake zvinofanira kuhuku. Varimi vagara vachiziva chirwere chinonzi Newcastle cheche chinogona kutsvaira muhuku dzese vari matizi, saka vanozviziva ichichi haichi chirwere icho chichabudira muvarimi vese, chirwere chabudira nzvimbo imwe chete inochenjerwa huku. And yangu muda ipapo kwarimi vese vakabva vatoziviswa nemawairezi nenews dzakawanda wanda nemadhomeni achivaudza kuti ngarimugarirei chirwere chakadai 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 chakadai. Saka panyaya yekuziva hapa hatina hatisvipike napa zvoti varimi vedu vari kuziva.
Mutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mumwe vevechidiki vari kuuya kuAmerica svondo rinotevera pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship kuzodzidzira utungamiri neutongi hwejekerere, Dr. Edgar Munatsi, avanova mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti vari kutarisira kudzidza zvakawanda zvichabatsira veruzhinji munyaya dzezveutano.
Ndingati ndinonzwa kufara, asi pamwe chete izvi tineka kusuruvarawo kekuti chirongwa ichi chiri kubvawo kuAmerica. Zvinoratidza kuti isu vatungamiriri venyika dzedu dzemuAfrica havasi kuona potential yatinayo sevana vechidiki kuti tigozotungamirirawo. Saka zvinhu zvakanaka zviri kuitwa nevaAmerica kuti vatifundise kuva vatungamiriri vane hunhu, vanogona kutungamirira vachiteerera zvinodiwa nevanhu vanenge vavatuma kutungamirira. Asi tinenge tichishuvirawo kuti dei hurumende dzeduwo dzemuAfrica dzaonawo kuti vechidiki vanhu vane ramangwana rakajeka vanokwanisa kufundiswa kuita vatungamiriri vanogona kuita basa ravo.
Zvii zvamuri kutarisira kuwana muchirongwa ichi?
Muchirongwa ichi tiri kutarisira isu kunodzidzawo nzira dzinoshandiswa nevaAmerica kudzidzisa vatungamiriri vechidiki kuti vakwanisewo kupinda muzvigaro zvakasiyana siyana, mungava muhurumende kana mumabhizimisi nemuzvimwe muzvirongwa zvinoita kuti upenyu huenderere mberi. Zvakarezve tinotarisirawo kusangana nevamwe vechidiki vari kubva kunyika dzakasiyana dzemuAfrica tichinzwawo zvavari kuita kunyika dzavo, zvinoita kuti mumaruwa mavari kugara nzvimbo dzavo dzibudirire, ende kuti vari kuzviita sei kana pane zviri kuvanetsa zviri kuvanetsa zvacho zvii uyezve vanozozvikunda sei.
Muchange muchidzidza zvidzidzo zvei uye muri kune chipi chikoro?
Ya, ini ndichange ndichidzidziswa chidzidzo zvekumabhizimisi yavanoti business and entrepreneurship kuUniversity of Iowa.
Semuno ari chiremba pane zvamuri kutarisira here kudzidza zvakanangana nenyadzi utano?
Hongu, ndinotarisira kudzidza kuona ndechida kuzofamba muchionawo muzvipatara zviri munzvimbo yakate nemuaiwa mandenge ndiri imomo ndichiona kuti vanotungamirira zvipatara vanozvifambisa sei kunyanya-nyanya kumaererano nekubatsira vanhu vanotambura vasina mari zvakafanana nekubhadhara kana kuti Medicare kana kuti health insurance vanoitawo sei kuti vamumaruva vanenge vasina mari vakwanise kubatsirikana.
Dr. Edgar Munatsi nemumwe vechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vari kuuya kuAmerica svondo rinouya vanga vachitaura vari parunhare namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Kwenguva inopfuura gore nechidimbu, vatongi venyika yeVenezuela vange vasisatevedzeri matongero enyika yavo sezvinodiwa nebumbiro remitemo yavo, vachitaura kuchikwata chemubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAmerica. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvematongero enyika muhurumende yeAmerica, vaThomas Shannon, vakaratidza kushungurudzika kukuru pamusoro pekunetseka kuri kuita vanhu vazhinji muVenezuela, vachiti kutengeserana kwave kunetsa nekuti upfumi hwenyika huri kudzokera sure, izvo zviri kukonzera kuti vanhu vatadze kuwana zvokudya nemishonga. Mumwedzi miviri vanhu vachiratidzira kusagutsikana kwavo, vanhu vanopfuura 60 vakaurayiwa, chiuru chevanhu chikakuvadzwa uye zviuru zvitatu zvevanhu zvikasungwa, kusanganisa 330 evanhu vakatongwa mumatare emauto. United States inokurudzira hurumende yeVenezuela kuti igamuchire sarudzo dzakasununguka munyika, kuti ikudze avo vakasarudzwa kumiririra vanhu, kuti ibate vasungwa zvakanaka ichivapa kodzero dzavo, uye kuti ibatsire nokuchengeta vanhu vayo zvakanaka. Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeUnited States, amaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Munhau dzemitambo, chikwata chemawarriors chawedzera mwando mugadziriro yacho yemutambo we2019 Africa Cup of Nations neLiberia uyo uriko muNational Sports Stadium neSvondo. Ngatinzwei kumutori wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati.
Chikwata ichi changa chiri muNational Sports Stadium nhasi mangwanani kugadzirisa pasara, vakanangana nekukunda mumutambo uyu, uyo vanofanira kutora mapoints ese matatu kunyange zvikaoma sei. Vatambi vese vakadaidzwa kunze kwaSimon Chuma uyo akakuvara, vanga vari mubishi regadziriro. Murairidzi wavo Norman Mapeza achiti iye hapana chimwe chavari kutarisira kunze kwekurova maLone Star ekuLiberia aya pamwe nekutora mapoints ari kudikanwa.
Tarisa kuti tinge tichikunda, ndo mutambo wedu wekutanga wemaAfcon qualifiers. Saka zvinge zvakakosha zvikuru kuti tikwanise kuti tivane 3 points zvatiri kushuvira kudai zvinge zvichizoitika musesande.
Mapeza ati haasi kukwanisa kudoma chikwata chake chevatambi 10 nevasere kusvika svondo mangwanani, sezvo achiri kuda kuongorora vamwe vatambi vake vanga vakakuvara kuti aone kuti vanenge vagwinya here zvekupinda munhandare musi wemutambo uyu.
Pane vamwe vari kungoti kukwara kwacho tunoti malight injuries, patinosvika musesande anenge anani.
Asi mugadziriro yaitwa nhasi zviri kuratidza kuti kapteni wechikwata ichi Knowledge Musona, Tendai Ndoro nakuda Mahachi ndivo vachange vaine mutoro wekutsvaga zvibodzwa kumberi kwechikwata. Pakambosangana zvikwata zviri izvi munhandare imwe cheteyo, Zimbabwe yakadambura maLone Star 3-0. Asi sachigaro weWarriors fan club vaEdward Chimedza vayambira maWarriors kuti asapinde munhandare achifunga kuti akatokunda kare mumutambo uyu.
Ini chandoudza maWarriors ndechekuti they are no longer underdogs in African soccer. My teams they've evolved. Look at Lesotho, look at Swaziland, look at Botswana. Teams have evolved. Saka pasina chekuti underdog. Ngavatotora game iroro seriously, and it's very good for us ma qualifiers kuti gare tatora an early lead ma groups.
Tinotenda Kariati, sezvo nguva yedu yapera regaiti kupei yeuchidzo yelive talk. Nhasi tiri kutarisa nezvetsaona dziri kuitika mumigwagwa. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola Mugela, emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 9 kuNhlangula 2017 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhla sithe yenza umhlangano lowasebenze eHarare. So siuphindile lapho kwebulawayo. Sahlanganisa ama political parties akumama bavela kuma different political parties to make sure that our target of 2 million women voters we reach it.
Abesifazana abakwezombusazwe bahlangene lamhlanje kobulawayo behlafuna udaba lwamalungiselelo okhetho luka 2018. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe isikhonone ngocuku isizalwane zeZimbabwe eziphathwa ngalo kwele South Africa la kwele Botswana. Kuwoza Friday silomculi we Afrokwasa uZibusiso Ndlovu ocula enguzi wengoma. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abesifazana abakwezombusazwe bahlangene lamhlanje e-amphitheater kobulawayo behlafuna udaba lwamalungiselelo okhetho lomnyaka ozayo, njalo beqhuqhuzana ukuthi baphatheke kulolu khetho njengabesifazana. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekungabizwa ozwayo lamhlanje kobulawayo abesifazana abekwezombusazwe bebuthane e-amphitheater bekhuthazana njengabesifazana hathi ukubhalisa ukuvota kukhetho oluzayo luka 2018 kuphela, kodwa lokuncintisa ezikhundleni zobukhokheli ukuze kukhuphulwe inani labo edale lephalamende. Unkosikazi Priscilla Misi Hayirambu Mushonga umasungula ukusebenzelana kwabesifazana abakwezombusazwe uthi lo ngumhlangano wabo wesibili ulandela abawenzela eHarare.
Namhla sithe yenza umhlangano lowasebenze eHarare, so siuphindile lapho kwebulawayo. Sahlanganisa ama political parties akumama bavela kuma different political parties to make sure that our target of 2 million women voters we reach it.
Isakhamuzi sakobulawayo esiphatheka kwezombusazwe unkosikazi Patricia Chabalala uthi kuyamthabisa ukumanyana kwabesifazana lokhu.
Uhlelo lwabomama lokuthi babambane luhle kakhulu, njalo kuqakathekile, njalo isikhathi sokuthi omama bantshintshe bathandane ngenhliziyo zabo zonke babambane. Kungabi labadlelithi omama babadlelithi ze balutshwane. Lana lama badlala bamama abalutshwana asibambaneni lawo thina silamabandla esilabantu abaningi ibandla labantu abaningi.
Kodwa iningi labo belikhala ngodaba lwencwadi ezikhombisa ikheli abathi lulakho ukubavalela phandle ngoba bengelazindlu, njalo kungelula ukubhalelwa incwadi ngumnini indlu. Unkosikazi Evelyn Masayithi webandla lePeople's Democratic Party uthi lolu ludaba asebalwethulela izeki.
Thina sikuzeki nje thina njengabomama selisibuzele.
Unkosikazi Kazi Gladys Hadebe ongumgcinisihlalo ohlangothi lwabesifazana ebandleni le-National People's Party ukhuthaze abesifazana ukuthi bengagwenxani.
Kudala sisebenzele obaba sisetshenziswa, sisikhampena, sibavotela. Lo umnyaka bomama 2018 umnyaka wethu omama. Asizameni ukuthi ezindaweni zethu singakudlali, singanyathelani. Thina sonke sazana ukuthi nxa lapha kunomama welinye ibandla, thina babanye amabandla, singagwenxani sodwa. Ibhola lingale bomama bo-Grace, angithi singamakali sodwa ibhola lingu-Grace, thina sifuna ibhola ngale.
Abesifazana bavumelane lokuthi abafuni umuntu ozachawa ngesikhathi sokhetho, bethi abantu ababambane okugcizelelwe ngunkosikazi Stylish Magida wezaphu.
Asifuni umntwana ochaya umntwana, asifuni umuntu obulala umuntu ngoba ufuna isikhundla. Hayi.
Kobulawayo lamhlanje bekulenjabulo phakathi kwabesifazana kulomoya wokubambana bekhuthazana ukuya kukhetho bebambene ngoba sesiside isikhathi bekhankasela abesilisa ukuba bababuse. Unkosikazi Joyce Mujuru, unkosikazi Thokozani Khuphe, lonkosikazi Lucia Mathibenga ngabanye abangene lumhlangano bekhuthaza abesifazana ukuba babambane. Unkosikazi Mujuru uthe abesifazana abayangena umhlangano wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations bacele abesifazana beZimbabwe ukuba babambane ngesikhathi kuyiwa ekhethweni ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Okokhela idale lesenethu unkosikazi Edna Madzongwe uthi lanxa inani labesifazana abangamalunga edale leli likhwelile selokhu lasungulwayo, lokho lingakafiki kusibanga esihambelana lobunengi babo elizweni. Ekhuluma ngelanga lesibili lokubukisa imisebenzi yedale lephalamende eHarare namuhla, uMadzongwe uthe kathakazeleli inani labesifazana elikhona ngoba liyisilinganiso sokungamachumi amathathu lane ekhulwini kuphela. Idale lephalamende lathi lisungulwa lalilelunga elilodwa kuphela elisifazana. Umsekeli wesikhulumeli sedale le-National Assembly unkosikazi Mabo Chinomona uthe uqakathekile ukuthi abantu bavotele abesifazana ukuthi babamele edale ngoba yibo abazi kuhle inhlupho zikaZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lonkosikazi Rita Ndlovu owake wamela inkulumane edale lephalamende ekubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welsh Mencube.
Mama ngabaningi izizathu eziningi izizathu ezenza mama sicine singabaningi eParliament. Hayi, uyasica ukuthi kulokuthi khona ukuthi abomama kasisupportani emaphathini. Kule ndaba yama-primary elections eyenzakalayo, uyasica ukuthi omama uyabe ngala mali yokukhontesta ukuthi anciphisane nomuntu ongubaba ku-primary election. Uyakwazi ukuthi vele ku-politics kwenzakala, nabanye bayakwanisa ukuthi athenge abantu ukuthi bamvotise. So abantu abangabomama babaye bengala imali yokuthi bayenze njani, bathenge abantu ukuthi babavotele ukuthi bawine ku-primary election ukwenzela ukuthi baye e-parliament. Two, omama vele kasisukuli kasiphume ezindlini, okuyisizathu sokuthi namhlanje sibe sikhuthazana ukuthi omama kumele siphume siyovota ngobuningi ndisisekelayo kuyenzela ukuthi sibe baningi ekholakale lapho okwenziwa khona imithetho. Ngoba uyakhangela isikhathi esiningi lapho okwenziwa khona ama-decisions kuyafithwa kungabobaba kuphela, kungalabo mama. Kuseziyayo ukuthi ne-culture yethu futhi khonokho ukuthi umama vele imisebenzi yakhe isekitchen, abanye omama lokho besesaba ukukhokhela, besesaba ukuthengamela, yikho kwenza sibe balutshwana. So izinto ezinjengalezi ziyakhuthaza, la ubona omunye umama ekhuluma phambi kwabantu kuyakhuthaza abantu ukuthi labo lase kufike ezikhundleni zokuthi bakhethe basukume bayezimela lako njengabomama.
Bona omama abasedalela ephalamende ungathi bayawuyenza yini umsebenzi ngemfanelo?
Okwaba matesi ngati baweza ngoba sebe kubonisa ukuthi konoku ukuthi sibe ngabuthaniso mama omama babe lazilungele labo ukuthi balelungele lokuthi bakhethe ale babalelungele lokuvota balelungele lokukhetha futhi so ukuthi ukuthi imfundiso lethi siya phambili abantu bonke sebevuleka ukuthi nxa kumele ufuna ukuthi uyofika esikhundleni lesala kumele abanye omama labo ubakhuthaze ukuthi babangele ezintweni ukwenzela ukuthi la utholele kufekele uzakhangela ukuthi ngathatha i-example yokuthi ku-inclusive government le edlulileyo ekade silayo ngo-2008 omama kulokhuzeli phezulu khona ngale kulokhuza ku-presidium kwakulabo omama abangaki ukhabhinethi abathathi
uNkosikazi Rithanda Ndlovu ngwake wamela inkulumane kudale lesenete kubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ikomiti yedale leparlamente ebona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe iParliamentary Portfolio Committee on Foreign Affairs sikhonone kakhulu ngocuku izizalwane seZimbabwe eziphathwa ngalo kwele South Africa la kwele Botswana. Kodwa abanye abeZimbabwe kwele Botswana bathi ngaphandle kokuthi umumo omnotho ulungiswe ekhaya isimo sokudubeka kwabo bephandle kwelizwe sizaqhubeka. Kubika uMartin Ngwenya.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lePhalamende ebona ubudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Kindness Baratsa ubika tshele iPhalamende yeZimbabwe ukuthi abeBotswana labeSouth Africa bahlukululiza izizalwane zelizwe lakhe. UBaratsa uthi bazahlangana leziphathamandla emazweni omabili ukukhonona ngempatho ephiwa ikakhulu labo abeqa umncele ongekho emthethweni. Iningi elifika inkulungwane lenkulungwane labeZimbabwe lingena eBotswana kanye leSouth Africa libalekela ubunzima besimo somnotho ekhaya. Ngokunjalo abanye eBotswana abafana loMthabisi Dube bathi uhulumende weZimbabwe kafake imizamo ekulungiseni umnotho welizwe okuyiso isiqoqela esixotsha abantu elizweni.
Hayi into kumele sizibuze yona ukuthi okwenza ukuthi abantu bebaleke ezweni lakithi kuyini. Uthola ukuthi umuntu uza azihlalele anganawo amaphepha ngenxa yokuthi isimo sibi ekhaya. So uhulumende angaze akukhulumisane leBotswana kumbe leSouth Africa kuyafanana. Okuqakathekileyo ukuthi silungise indaba yethu, silungise ilizwe lethu.
Kunkanti unkosikazi Abinare uthi ekhaya baxotshwa isimo esilukhuni somnotho okwenza babone kungcono ukubhenisela ukuhlukuluzwa eBotswana. Uthi liqiniso abantu baphathwa ngochuku kodwa iZimbabwe kumele ilungise indlu yayo.
Abantu bayahlukuluzwa yebo kodwa indaba evele isiqokoqela iwo umnotho weZimbabwe lamanye amazwe asediniwe ngodaba lokhona.
Omunye weBotswana umzana Tsepo Busaletsu uthi abangena elizwe ngekho emthethweni bayahlukuluzwa ngoba bebonakala njengabantu abazodala amacala.
Aval of illegal immigrants from Zimbabwe will always be a challenge.
Yona ukuzahlala kuludaba olushuphayo phakathi kwamazwe omabili ngoba iBotswana ibona angathi abangena elizweni ongekho emthethweni bazodala amacala.
Abangena elizweni ongekho emthethweni bathelwa imvubu bengakabuyiselwa eZimbabwe kodwa sekube lokukhonona ukuthi abanye baphuma belimele kakhulu. Kulomunye osanda kulahlekelwa lelihlo ngemva kokudutshulwa amapholisa ukanti omunye kasenelisi ukuhamba esesebenzisa isihlalo samavili i-wheelchair ngemva kokuthelwa imvubu. Amazwe omabili ahlala njalo nje edinga indlela angahluza ngalo udaba lolu lwabangena eBotswana ongekho emthethweni. Umhlangano ogcina owe-Joint Permanent Commission on Defence and Security ubanjwe eGaborone evikini esanda kudlula kodwa kungatholakalanga mpendulo. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeGaborone kwele Botswana.
Live Talk lamhlanje sixoxa ngengozi zomgwaqo ezikhanya sezivangela imfa yabantu abanengi ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ukonakala kwemigwaqo lamaphutha abatshayeli. le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Umumo wezombusazwe kwele Bhilithane usuyingxabangxoza ngemva kokhetho oluqhutshwe kulelo lizwe izolo. Impumela yalo etshiye ibandla eliphikisayo eleLabour Party selilezikhundla eziningi. Elamaconservatives lona elikhokelwa inhloko kahulumende unkosikazi Theresa May lilahlekelwe izikhundla eziningi. Amazwe asemhlubulweni we-Asia Pacific abikwa esebhekanelo kuqonga okukhulu kodubo lokuhlaselwa kwemitshina yakulezi nsuku, amakhompyutha, olwe-cybercrime kanye lokuntshontshelwa kwabantu izimali. Omunye wabasakhulayo abaza ngapha eMelika ngeviki ezayo ukuzefunda ngobukhokheli obuqotho phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship, unkosazana Nomalanga Ndlovu, uthi ukhangelele ukufunda okunengi okuzamphathisa ekuthuthukiseni inkampani yakhe.
Ngiyajabula kakhulu ukuthi lami ngikhethiwe ukuthi ngihambe eDrake University, and into engiyikhangeleleyo yikufunda. I think kuqakathekile ukuthi sifunde ukuthi amanye amazwi ayenzani njalo baphumelela njani. So yinto yokuqala engiyikhangeleleyo ukuthi ngifunde ngikwanise lami ukurepresenta abantu bakoBulawayo lamanye ama-young people abafuna ukuhamba next year.
Kahle kahle wena kuyini okwenzayo empilweni?
Mina ngile company yami okuthiwa i-Outspoken Consulting, and ngiyafundisa abantu ukuthi bakwanise ukukhuluma phambi kwabantu nxa bela ama-presentation abayenzayo, ama-business abo kumbe ama-presentation for anything. Ngiyabafundisa ukuthi ba-presente njani, ukuthi nxa bemi phambi kwabantu bakhangeleke phambi kwabantu, ngoba kwesinye isikhathi ungaba ne-product emangalisayo but ungayihlileka ukuthi uze-expresse kuhle phambi kwabantu, then ayisoalso uzuphumelele ngendlela owade uzaphumelela ngayo nxa ukwanisa ukukhuluma kuhle.
Ngezinye indlela uyenza i-public speaking?
Yeah, public speaking training, yeah. I think singayifaka njalo, ingaziseka better. That's just a part of it.
Uyiqale nini inkampani yakho?
Last year ngo-January.
Kahle kahle kuyini okubonile okwenza wavusa le nkampani?
I think ngingangithanda nje ukukhuluma, then ngasembona ukuthi kona kulabantu abaningi abafuna uncedo, abafuna usizo nxa bekhuluma, bengabe besebenza kumabhizinisi amakhulu, bengabe besebenza ezikolo njalo. Even abantwana labo kuqakathekile ukuthi besabancane bakwanise ukukhuluma, ngoba emhlabeni kathesi uma zithulela kaphumeleli, ngoba kulamuntu okwaziyo ukuthi ufihle ngaphakathi kwakhe. So umuntu angakwanisa ukuthi akhulume, uyakwanisa ukuthi azwakale, abantu bamuzwe laye phakathi kwekamphakathi. So ngabona ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bekwanise ukukhuluma kuhle bengayesabi, bengelavalo.
Unkosazana Nomalanga Ndlovu ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Lithiye indlebe kusasa elizwe siqhubeka sixoxa labanye abakulolu hlelo. Kwezemidlalo lamhlanje, umsekeli weqembu le-Highlanders uJosphat Mzaca Ngulube utshengisele koBulawayo namhla ekhonona ngesijeziso esetheswa leli qembu yi-Premier Soccer League ngemva kodlakela olwenzakala mhla leli qembu lidlala lele Dynamos enkundleni ye-Barber Fields ngenyanga edluleyo. Kubika uJoseph Njanji.
Ungurube ubhode idolobho lakoBulawayo ephethe ibhakane ebelilotshwe ngakwelinye icele ukuba imali efika 4,000,000 okumele ibhadalwe liqembu le-Highlanders njengesijeziso sokuba abalandeli baleli qembu badale ukuba umdlalo walo leqembu le-Dynamo ungapheli ngenyanga edluleyo iningi kakhulu, kanye lokuthi umgcinisihlalo weqembu lelo uPeter Dube wamiswa ukuphatheka kwezenguqu inhlanganiso yezifa ebiselwe esikhundleni sakhe. Ngakolinye icele ibhakane likamzacabi lilotshwe ukuba ubudlwangudlwangu wabufunakali emdlalweni wenguqu inhlanganiso yezifa kayitshiyane lobukhohlakali ezombusazwe kazifunakali ebholeni, kanye lokuthi abonompembe betshiyane lokuphemba ubudlwangudlwangu. Phezu kwebhakane kumacele omabili bekulesitsho esithi asifuni bombulu esidume ngemva kwawo umdlalo ongasaphelanga enkundleni eBarber Fields mhlazili-14 ngoNkwenkwezi, kuthi ngaphansi bekulotshwe ukuba ayisoze ibulawe uyala umzaca. Ekhuluma nomsakazi weStudio 7 uNgulube uthe ukhethe ukutshengisela eyedwa ngoba ngendlela imuli ye-Highlanders enkulu ngayo bekungonakala nxa abalandeli baleli qembu bengatshengisela ngobuningi babo.
So ikon kethi uthi mina ngibhode ngiyi-1 ngiyenza i-demonstration le sengihamba sengisubmitha on behalf of the Highlanders family. Inhlupho esilazo like 1 corruption eku-referring, isota seku-referring, we've got corruption, we've got people like Chiangwa bring politics in soccer. One time ungambona uChiangwa uyabe busy ekuZanupiru exoshana labo kasukere ilanga elandileyo uzambona esenguye osebenza ku.
UNgulube uqale ukutshengisela kwakhe ngaphandle kwesitolo se-Pick n Pay Hyper, wahamba wayadlula emahofisini enhlanganiso yezifa, wasegcina esithombeni soyangumsekeli kamongameli welizwe uDr Joshua Mqabukonkomo, lapho afundele intatheli lozulu izikhalazo zakhe phezu kokuphathwa kweqembu le-Highlanders zinkokheli zomdlalo wenguquko leZimbabwe. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu, iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi ama Warriors ngesonto lizadibana leqembu elimela ilizwe leLiberia enkundleni yeNational Sports kumdlalo walo wokuqala womkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano weAfrica Cup of Nations ozaqhutshelwa elizweni leCameroon ngomnyaka ka-2019. Iqembu leZimbabwe leLiberia kusibaya sika Group G ndawonye lamaqembu amazwe athi eleDemocratic Republic of Congo kanye leCongo Brazzaville. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuwaza Friday lamhlanje sihamba lomculi weAfrokwasa uZibusiso Ndlovu ocula enguzi wengoma osethule idlalate lakhe elitsha elilesihloko esithi Ngivuswa Isililo. UBenedict Nhlapo uyalandisa.
Nesizwa esakhulayo uziwe ngoma othotshulwe yingwe kukhame ePlumtree. Umculo walensizwa ikhwasa khwasa yaseDRC ayixubanise lo mdumo osendo lwamaTswana. Uthi kwezinye ingoma zakhe uye wagwegwa abakhonale eDRC, kade kuTswana uhamba lo mculikazi odumileyo uSlyza.
Bahlela ke lutholwa kuqala ngoyozotshela abanye leli CD leziwe ngendlela ephezulu kakhulu. Lingithethe 2 years ukulenza and nabantu engisebenze nabo, ama-guitarist engisebenze nabo kuleli album, ngisebenze nabantu abana-experience kakhulu ngoba ngisebenze noSamurai Ngingo omunye odlale i-lead waseKongo. Then i-rhythm ngasebenza noMasamba, uJoseph Masamba waseZambia. Then i-bass wadlala uKuthi
le dlalate lakhe lengoma ezisikhombisa kule yona ethi Ngivuswa Isililo ukhala ngalabo abafulathela abazali babo ekhaya babachiye besidla imbuya ngoluthi bona ngapha bezifela ngamakhumkhumu. Uthi ke nxa eseyixubanisa la magitar omdumo wesitswaneni kuphume uluju oludliwa umuntu ebotshelwe.
Skebe munes,
Loba nje abaculi abanenge befisa ngazo zonke indlela ukuyaduma emazweni. Uzi yena uthi iAfro Kwasa yakhe ufuna idume kuzokazi leAfrica.
Iphupho lami kuzibona sengidumile kakhulu eAfrica mhlawumbe. Sengumculo nami osedume kakhulu eAfrica ukuthi sengadlala noma kuphi eAfrica. Sengumuntu mhlawumbe osefana nabo Chameleon. Sengumuntu osefana nabo Khanda Bongo.
Balutshana abaculi beZimbabwe abathenga ukungena kwezomculo behluka kulokhu okujwayelekileyo. Yinengike lingena kwezerumba ezokholo imbube ihouse loba ihip hop. Uzikena uthi zitholele lidlalade nawe njengoma Africa uzincome ngoba Africa bakho. Lestudio 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Mhlapo.
Ngoma iqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukani isikhangele ebezihamba phambili. Abesifazana abakwezombusazwe bahlangene kobulawayo lamhlanje behlafuna udaba lwamalungiselelo okhetho. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ikhonona ngocuku izizalwane zeZimbabwe eziphathwa ngalo kwele South Africa la kwele Botswana. Kuwaza Friday be silomculi we Afro Kwaza uzi wengoma. Kwanelo kwa lamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo Matuka Nduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.